WZTC.
Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wemuvhuro 11 kubvumbi 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zeki inotarisirwa nhasi kuparura chirongwa chayo chepiri chekufamba ichinyoresa vanhu kuvhota. Vanhu vachikurudzirwa kuti vatore mukana uyu kunyoresa kuitira kuti vazokwanisa kuvhota. Vagari vemuHarare vanoti vanoshushikana pamusoro pegwaro rakaburitswa nehofisi yaAuditor General, iro rinoratidza kuti kanzuro yeHarare haina kufambisa zvakanaka mari muna 2020. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vachiri kuongorora gwaro iri kuti vagozobuda nemhinduro inogutsa. Hurumende inoti hakuna munhu akafa neCovid-19 nezuro, uye vanhu gumi nevashanu vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chepiri chekufamba ichinyoresa vanhu kuvhota chiri kutanga nhasi munyika yose. Vanhu vachikurudzirwa kuti vatore mukana uyu kunyoresa kuitira kuti vazokwanisa kuvhota vachisarudza vatungamiri nevamiriri vavanoda musarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Muchiziviso kuzvizvarwa zveZimbabwe, ZEC yakazivisa nezuro kuti vanhu vanonyoresa kuvhota vanofanirwa kunge vaine zvitupa pamwe nechiratidzo chepavanogara. Zeki inoti nzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzichavhurwa nenguva dza7 mangwanani dzichivharwa nenguva dza5 manheru. Chirongwa chepiri ichi chiri kutarisirwa kupera musi wa30 mwedzi uno. Chirongwa chekutanga chekunyoresa vanhu kuvhota chakaitwa kubva musi wa1 kukadzi kusvika musi wa28 kukadzi gore rino. Asi masangano anoona nezvesarudzo anoti vanhu vakanonyoresa kuvhota vakanga vari vashoma zvakanyanya pane vaitarisirwa. Asi vanoona nezvezvirongwa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti vanoona sekunge rwendo runo Zimbabwe Electoral Commission yakagadzirira zvichienzaniswa nechikamu chekutanga. Vanotiwo sangano ravo richatumirawo vaongorori munzvimbo dzose dzichange dzichinyoreserwa kuvhota. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chakanga tanonoka kuwana malist anga asina kunge akaburitswa pane nguva, asi parizvino tiri kutotumira kuvanhu vedu vari panzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vange vachigadzirira kuti vange vachinoobserva voter registration ichange ichiitika. Chikuru chatiri kutarisira ndechekuti vanhu vakawanda vanofanira kuti vanyorese kurejista kuvhota. Tichitarisa zvekare kuti vekwamudzviti vakapinda mazuva mashoma apfuura ayo vachipa vanhu zvitupa nemabirth certificate nemamwe madhokumenti avangade kuti vabatsirikane pakurejista kuvhota, sezvo chiri chiri chimwe chinyuriro chatanga tinacho paregistration blitz yakapfuura.
Saka munoona uri mukana wakadii kuvana veZimbabwe kuti vange vachikwanisa kunyoresa kuti vazovhota?
Tinoona kuti blitz iri kuuya iyi mukana mukuru wekuti vanhu vakwanise kunyoresa kurejista kuvhota. Tinotarisira kuti ZEC ichapa vanhu vose mukana wakafanira wekuti vakwanise kunyoresa vazokwanisa kuwana mukana wekuvhota zvekare.
Tinoona kuti pachirongwa chekutanga chavakaparura pakanga paine vanhu vashoma vainzi vakaenda kunonyoresa kuvhota. Munoona paine kushanduka here rwendo runo?
Panogona kuita kushanduka kuti pakuti nguva yapfuura tinoona kuti pakanga paine nyaya dzekuti mvura yakanga ichinaya, vanhu vakanga vachimhanyamhanya nezvekuminda kwavo, vanhu vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana, uye vanhu vakanga vachiita zvekunyoresa vacho dzimweni dzenguva vakanga vachitadza kusvika munzvimbo dzavaifanira kunge vachisvika nenyaya yemvura kunaya kwemvura. Saka pari zvino tinoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvatirerukei kureva kuti vanhu vanogona kuwana mukana wakasunguwa kuti vakwanise kunonyoresa kuvhota. Uye chimwe chaitwa ndechekuti taona kuti pane kushedzerwa kwakawanda kwaitwa munzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vachikokerwa kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota. Saka togona kuona kuti izvo zvinogona kuwedzera zvekare nemikana yekuti vanhu vachanyoresa panguva inei vange vaine huwandu wakati uo darika wenguva yapfuura. Plus yabva yaita zvekare zururu revana vezvikoro, saka nguva inei vanenge vari kudzimba dzavo, saka tinogona kuwana zvekare mukana wakakura wekuti vechidiki vachanyoresa kunyanya vakanga vaine zvitupa vazvisiya. Avo vakanga vasino zvitupa zvekare vane mukana wakawandisa wekuti vatore zvitupa vachigona kuzonyoresa zvekare kuvhota.
Chii chakakoshera kunyoresa kuvhota ikoku vabobo spune? Nokuti vamwe vanogona kunga vachizviona sechinhu chisina kukosha.
Chakakoshera kunyoresa kuvhota ndechekuti chekutanga unowana mukana wekusarudza vatungamiriri kana kuti hurumende inezenge ichikutungamirirai. Chinhu chakakosha chaizvo ichocho kuti unge uine chirevo pamusoro pevanhu vanenge vachikutungamirirai kubva pahunhu semabatiro avo ebasa nezvinokwa zvavo zvavanenge vainazvo. Saka ndokukosha kwazvakaita zvinoita kuti makore mashanu matanhatu anoteera unenge uchiziva kuti nyika iri kuenda kupi uye une chekuita nekusarudzwa kwavo. Chechipiri, unenge uchiita kuti iwewe kodzero yako yaunopiwa neumbiro remutemo wenyika unge uchishandisa nemazvo. Saka zvinhu zvinenge zvakakosha chaizvo kuti vagari vawane mukana wekunge vachinyoresa kuvhota, uye zvekare pachadimburwa kana kuti pachaganhurwa maconstituencies kunyanya maconstituencies enyika yedu ari 210 vachigadzirisa zvekare yatingati delimitation. Kana muchinge musina kunyoresa kuvhota makawanda kureva kuti zeki dzimwe nedzenguva ichadambura nepasipo isingaverenge kuti vanhu ivavo vanenge vari vanhu vanokwanisa kunge vachivhota. Saka muchinge makanyoresa kuvhota zvinoita kuti kudamburwa uku kutevedzere manhamba yevanhu vakanyoresa kuvhota. Saka zvinhu zvinenge zvakakosha chaizvoizvo zvokuti vanhu vange vachinyoresa vanhu vasazonyunyuta kuti aiwa constitutions yadamburwa nepasiripo nepamusana pekuti manhamba anenge achiita mashoma. Saka mamwe mawadzi achakandwa mune dzimwe nzvimbo, mamwe mapolling stations achakandwa mune mamwe maconstituents anga agara asiri pamusana pekuti nhamba dzinenge dzisingaendirani. Saka chinhu chinenge chakakosha kuti vagari vanyorese kuvhota nguva ichipo.
Avo vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reelection resource center vasolomon bobo sbunu vari parunare muHarare nestudio 7. Vagari vemuHarare vanoti gwaro rehofisi yaAuditor General riri kuburitsa kusajeka kwemashandisirwo emari nekanzuru yeguta reHarare chinhu chinosuvisa zvikuru. Vakatarisa kuti kanzuru yavo iri kukundikana kuzadzisa mabasa ainotarisirwa kunge ichiita. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vanoti kanzuro yavo iri kukundikana kutakura marara pamwe nekuwanisa vagari mvura yekunwa yakachena ichipa zvikonzero zvekuti haina mari, asi vozunzwa kuti kune mari yakawanda isiri kuzivikanwa kuti yakafambiswa sei. Gwaro rehofisi yaAuditor General rinoratidza kuti kanzuro yeHarare haina kujekesa kuti mari inodarika miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica yakafambiswa sei mugore ra2020. Haisi kanzuro yeHarare chete yakawanikwa ichinzi haina kufambisa mari zvakanaka sezvo makanzuro eulawayo negweru akabatwawo nemujenya. Ngatinzwei hurukuro yataita navaAkili pamusoro penyaya iyi.
Tinoona isusu semusangano unomiririra vagari veHarare igwaro riri kuburitsa kusashandiswa kwakanaka kwemari dzekanzuro muguta reHarare. Chinhu ichocho tingati chinhu chino suviswa kunyanyanyanya takatarisana nenyaya yekuti zvinhu zvakafanana kana kuti mabasa kana kuti maservices atofanira kunge achipuwa nekanzuro yeguta reHarare asipo. Semuenzaniso mukacherechedza muchaona imimi kuti nyaya yekutakurwa kwemarara vanhu vari kuramba zvavo vachitaura, asi kanzuro inenge isisina hanya nekutakurira vanhu marara. Nyaya dzekuona kuti tingati mvura yawanika kune dzimwe nzvimbo tinoona kuti ndozvimwe zvinhu zvematambudziko ati kusanganika nawo. Saka naizvozvo zvinotyamadza vagari nechikonzero chekuti maservices atiri kupiwa neguta reHarare atofanira kunge tichipiwa hapana.
Chii chimwe chamungapokane nacho pane zviri kuitwa nekanzuro kana kuti zviri mugwaro iri?
Chimwe chinhu chinonyanyoshungurudza kana kuti chinonyanyokatyamadza ndechekuti kanzuro yeguta reHarare akasiri kutanga. Tingati zvimwe zvinhu zvakanyorwa kana kuti naAuditor General zvinhu zvakafanana nekuti mabhuku kana kuti magwaro ekanzuro emari anga achionekwa tingati kana kuti kuitwa inonzi pachirungu yo audit kana kuti anovhenekwa kuchiti audit. Uchaona zvakare imi kuti zvinhu zvakanyanya zvizhinji zvakafanana zvatutaura kuti kuvhenekwa kwemabhuku aya pakaudzi tofunga emabhuku ekanzuro yakapedzerwa kuti wakare nekare. Saka zvinhu chaizvo zvinosuwisa kunyanyanyanya tinge tichitarisira kuti kanzuro yedu inofanira kunge iriyo mbiru mukunyaya dzekuona kuti yafambisa kutongwa kwemaguta zvakanaka uyezve kushandiswa kwemari zvakanaka. Saka sevagari veguta reHarare setora kwadaita kuti zvinhu zvinosuwisa asi zvinhu zvinoita kuti vagari kana zvinodzorera vanhu vatovagari shure panyaya dzekunge vachibhadhara mitero yavanofanira kunge vachiripa kukanzuro yeguta reHarare.
Mataura pamusoro pemabasa munoti ari kutadza kuzadziswa nekanzuro yeHarare, asi tinonzwawo kanzuro iri kuchema kuti vagari havasi kubhadharawo mitero kuitira kuti inge ichikwanisa kuzadzisa zvirevo izvozvo. Zvii zvamungataura?
Tingati taita dambudziko hombe nechikonzero chekuti vanhu vazhinji chido chekuripa mitero vainenge vainacho kana kuti kubhadhara. Asi muchaona imimi pachirungu yanoti billing system yekanzuro, kana kuti vanhu vari kuti vakabhadhara mitero dzimwe mari dzacho hadzisi kubviswa kana kuti pachirungu yanoti kubviswa pamapepa vanenge vabhadhara, kana kuti dzimwe nguva uchiona kuti zvikwereti zvacho zviri kutoramba zvichikwira kunyange zvazvo vanhu vachibhadhara. Saka naizvozvo vanhu havasisina tingati confidence nebilling system yeguta reHarare. Izvi zvinoita kuti kana zvinodzorera vanhu kuti vasabhadhare mitero. Ndochimwe chinhu chikuru ichocho chiri kunyanyo shungurudza vagari nechikonzero chekuti vanenge vabhadhara vavaripa mitero yavo mari idzodzo hadzinge dzive dzinobviswa dziri kuramba dziripo. Saka zvinova zvauraya tingati confidence yevagari kuti vakabhadhara zvinofamba sei. Chimwe chinhu chinonetsa ndechekuti zvakare vanhu vanenge vanoita sekuti vakabhadhara vange vachiona tingati maservices, asi vamwe vacho vari kuti vakabhadhara hapana zvinenge zvichiitwa. Saka naizvozvo vanhu vanoona kunge zvinobva zvafanana kuti kubhadhara nekusabhadhara zvakangofanana. Saka naizvozvo vanhu vanenge vachitarisira kuti pavanenge vabhadhara ipapo panofanira kunge paine kugadziriswa kana kupiwa mabasa kana kuti mabasa atopiwa nekanzuro kana maservices. Saka ndoimwe inenge iri tariro yevagari, asi naizvozvo zvinenge zvingaitika sekudaro.
Avanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera, patawo mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme avanoti vachiri kumbonzvera gwaro iri kuti vaone kuti zvariri kutaura zvakamira sei sezvo vakariwanawo svondo rapera.
Hongu gwaro takatoriona svondo rakapfuura takasati ariona, saka richiri kumbonzverwa kuti tione kuti zvariri kutaura zvakamira sei tobva pamhinduro. Kuverengwa kuri kuitwa gwaro iri kuti tione kuti ndepapi pari kutaurwa tobva pamhinduro ndiyo donzo ratinaro iroro.
Munotarisirwa kupa mhinduro riini
kana tichinge tangopedza kurinzvera nekuona kuti zvariri kutaura ndizvo here?
Pagarawo paine kunyunyuta kubva kuvagari vachiti hatinyatsoona mafambisiro ari kuitwa mari nekanzuro yeHarare, zvinosiya papi zvazoburitswa negwaro iri nenyunyuto dzagara dzine vagari?
Apa taakuchingomirira kuona kuti kuverenga kwatiri kuita nekunzwisisa kwatiri kuita zvirimo zviri kuenderana here nezvinombotaurwa nevagari.
Avanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare nestudio 7. House vakazivisa nezwiro kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kutaura nemutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi panguva iyo America yakaburitsa pachena kuti haidi kuona kukwira kwemhando dzemoto dzinotengwa neIndia kubva kuRussia. Mugwaro kuvatori venhau nesvondo, mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jane Psaki vakati vaBiden vacharamba vachinzwa kubva kune vari pedyo navo kuti hondo yeRussia muUkraine yakanganisa zvakadii kuwanikwa kwechikafu pamwe nemisika yekutengeserana pasi rose. VaDalip Singh, mutevedzeri wechipangamazano munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muAmerica vachiona nezvekutengeserana pasi rose, ava vakashanyira India mazuva mashoma adarika, vakati America haisi kuzotarira India mutsetse mutsvuku pane mhando dzemoto dzainotenga kuRussia, asi haidi kuona kukwira kwekutengwa kwezvinhu izvi. Danho reAmerica iri rinotevera kupinda nechisimba kwakaitwa neRussia muUkraine ichitanga hondo yaita kuti vanhu vanodarika mamiriyoni 10 vasagadzikane uye kuuraya vamwe vakawanda. rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, zvakaita kuti uwandu hwevanhu vafa nedenda iri hurambe huri pazviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nevanomwe, kana kuti 5457. Vamwe vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika kubva zvayatanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 246,973. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Panhau reHerald rine nyaya inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hondo iri pakati peRussia neUkraine iyo yakonzera kukwira kwemitengo yechikafu pasi rose, chinofanirwa kuve chidzidzo kuZimbabwe kuti ichengetedze chikafu. Bepanhau reNewsday rine nhau inoti chimwe chikopokopo chemauto emuchadenga chinonzi chakadonha nezuro pedyo nechikoro chekurima cheChibhero College chiri kuMhondoro. Bepanhau reThe Standard rine nyaya inoti mumwe wechidiki webato reZANU-PF ari kupikisa kukwira kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro chepamusoro-soro mushure mekubvutwa kwemasimba nemauto muna 2017, anoti ari kutambira mashoko ekumutyisidzira nerufu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, verengaiwo mameseji edu tiverengaiwo mameseji tiwiko voice yedu kuno kuZambia. Shuwa, tiri kuti pamberi RCCC ngaisunungure vana.
Makadini henyu veStudio 7 nevateereri, dambudziko riri kuitika kunana dispute iro idambudziko rakakreitwa naThabo Mbeki naMugabe muna 2008. Thabo Mbeki ichiti there is no crisis. Pakangopedza kutaura statement ichocho ndo first year pakatanga xenophobia. Saka zvavati chinhu chakakreatwa naMugabe naThabo Mbeki kuti neZANU-PF neANC. Ikamuda kuona izvezvi ivari kuvuraya vanhu kuZimbabwe, ANC iri kuvuraya vanhu kuSouth Africa, iri kuvuraya zvemaZimbabwe kuSouth Africa. Saka zvavati isyndicate. These two government ndo dzapa problem nomusata, South Africa neZimbabwe, kana kuti ANC neZANU-PF vari kuprotectana. Mbesi protect Mugabe, asi Mugabe chigari chingodliwa, ANC chimanya iyo chinomusapota ichimuprotecta kuti asabva papo. So ma enemies edu ndiwo two.
Makadi ko pastudio 7, makadi henyu vashandi vose, makadi henyu. Haina hangu kandiri kurwadziwa nekufa kwakaita murume uyu anonzi Nyati. Mafira akaita anorwadza. Please tibatsireiwo. Munangagwa ana basa nesu, Munangagwa ana basa nesu. Neanga ari Mugabe zvaitombova nani Mugabe aisimboti musarova vana vangu, musavasunga, musauraya, vasungei muvadzosere kuna musha kwavo. Munangagwa anotorina kana basa nazvo. Ropa riri kudeuka munomu, ropa riri kudeuka munomu nenyaya yeMunangagwa. Kunyika hakuna mira zvakanaka kuZimbabwe, hakuna mari, hakuna mabasa. Mayouth eZimbabwe ari kuuraya vanhu kuZimbabwe, havashandi, havana mari, havana kambani yavari kushanda, havana kambani yakavhurwa naMunangagwa. Kuno kutiri kupiswa kumusana nekudumba. Vanhu vari havachatidi munyika dzavo, havachatidi.
Ya mamukasi yateresitudio 7, ndinango kumutsa iwo tichingotaurawo mashoko maviri. Ini ndikuitwa Gwadzo, ndiri paEastern Cape South Africa. Ndangotaurawo mashoko kuna vanesochamisa maererano namai kupewa vapinda mubato ravo musangano wavozora nhasi kuti vachenjere kuti vamwe vanouya semakwai asi mumwe mavo muni muri ari mapere. Kuti vavachenjerere kuti vanogona kuzoti kukanganisa papera apo kuti gona kutora chimoti chedu. Asi dai vari vamwe, dai vaarega kuvapa kana chigaro sacho mukati mebato, vangogara vachingoriwo memba, vachingoriwo munhu, mwana wese usiti sesitizen achingori bato zvavo. Vaatadza kuvapa chigaro nokuti vakavapa chigaro vanozotikanganisa pamberi, zvinoenda tikasorosa mavhoti. Isi takatarisira kuti vanozochamisa vachinge vachapinda. Tongo tingapinda ake mukomana. Maita zvenyu vateresi 7 nokutenda kuti Mwari akaita zvakanaka.
Magadi wa Shamari Studio 7. Inini rukuda kungotaura shangu. Pamusoro peku ya kwa maekupe kujoina Batro Triple Sing. Inini naona iri nyayari raiti. Iri nyayari kana kazi sungaiti nukuti. Tikaona kuti ivo vano kuti vano ya kusujoina Triple Sing. Vasinga di shigaru waru kungojoina Triple Sing. Ureva kuti inamba imwe ya tuwezera pa Triple Sing. Sesho taka na garani mafosu kudero. Ine chitori mwe namba ya towe zira te chitoti plus one. And then poza hita pa kuti iwo maikupe. Wakanga wa chitori woni watzigiri wavo. So watzigiri wavo wavo futi. Waka wapa kusupporta Triple C. Wachifotila wachamisa. I advantage futi ni mafosa te chitoti plus ipapo. Saka ini ndo soona suri sono suri la iti. Nukuti mukatara ma election apera. 2018 maikupe wakanga wari pa number 3 so wewa kuti munu anotori nevanu wano mutere ravanutu na u kutunga meriri wakana kubwa kwa asa kuti tinopu mwakuti kwa nganisa kunuwani kwa ende kwa yangu mbaide ravanu wano to mbote azawaji zote ende uka saka kana munu akabufumo kuzoka akabufumo kutaza akabufumo kutenda kutenda kakanganisa uye achizoka mshaganaka iso zozi no kuzwa. Saka ini njinoona kuzoko kwa maikupe kuri raiti. Kuno paadvantage kuna President Chamisa kutiva wine shine mutsindo. Saka ini ndo zvitenda ini.
Ndaida kutaurawo maererano nemagarira takaita kuno kuSouth Africa. Ini ndoshanda muhealth sector kuno kuSouth Africa kunoko. And then I've been in Zimbabwe for a long time. That's where I used to work. Ndakatomboita relocate to South Africa sometime back. Ndikasvika pakudzokera. Because I'm not someone who really loved kubuda, kunogara kunze or what. Ngoriwo munhu anotongofarira kugara kumba. As I'm going to tell you the truth, ndaishanda muma private hospitals ndichibhadharwa $150. $150 haina zvainokwanisa kundiitira because ndine vana vanoda kuenda kuchikoro ende tine mabills, marenzi, machii nevanhu vanozosarawo nevana vedu patinenge taenda kubasa zvaisakwana. Ndo zvakatriga kuti tiuye kuno kuSouth Africa. Asi izvezvi we are no longer feeling safe. Pese patinongoona mavideo ewaya anenge achitenderera pamasocial media kana patinongoonawo zvinhu news zvinenge zvichitaura kuti vanhu vazodini vanhu vazodini nenge aurayiwa zvinhu zvinotibata mukatikati nemwoyo kuti saka mangwana pamwe ndiniwo kana murume wako chaiye paanobuda achienda kubasa unotongonamata kuti Mwari muchengetedzei kwese kwaachanga achienda iwo chaiwo uchibuda uchienda kubasa unenge uchingonamata vana chaiwo paanobuda uchienda kuchikoro unenge uchingonamata kuti Mwari dai mangoti isesekedzawo panguva yatiri yakaoma kudai. Asi taingonamata chokwadi kuti dai nyika yeduka yadzoreredzeka handizive kuti hawo but as we stand right now ka hazvina kumira mushe muSouth Africa munomu. Ini ndiri kuJoburg hangu but side randinogara hazvisati zvasvika hatisati tazviona kuno kwatiri. Asi kwachona kwazviri kuitika kunana deep slot ikoko tichingoona kuti vanhu izvezvi vakungogara vakaisa hana mumaoko kuti mangwana pamwe ndini. Ukangonzwa chati gupanzi utoti pamwe vamavigilante ayauya kuzotiuraya. Saka hatizive solution honestly speaking because we might opt to go home toenda tose nevana tonotambirazve ikoko nekutiko kwakuna chedu chiriko ikoko kuZimbabwe kutaura chokwadi. That's why some of us tiri kuzama nepese patinogona kutunganidze mari tiendo kuoverseas kunana UK kunana Australia kunana Europe kokoko tikwanise kushandawo tiri wana mari inokwanisa kuti tirembudzire.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi tiri kutarisa nezvenyaya yedenda reCOVID-19. Meya veguta reNew York vaEric Adams vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 nezuro. Izvi zviri kuuya mazuva mashoma meya veguta reDC amai Muriro Bowser vabvawo mukuzivisa nemusi wechina kuti vakabatwawo nedenda reCOVID-19. Vamwe vakuru vakuru muhurumende vane chitsama vakazivisawo nechitatu kuti vakawanikwa vaine denda iri. Izvi zviri kuuya panguva iyo matunhu akawanda muAmerica akanyevenutsa mitemo ine chekuita neCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica.
Vakandimirira zvinenge ataura ndezvekuti COVID-19 idenda richiripo pasi rese, and I hope vanenge vabatwa nechirwere vanokurumidza kupora. Asi chikuru ndechekuti COVID-19 mushonga mukuru kuita vaccination kana kubaiwa nhomba. Kana vanhu vakabaiwa nhomba vanokwanisa kubatira chirwere, asi vanenge vatova nemasoja okurwisa chirwere. And that is why main focus worldwide should be kuti munhu wese abaiwe nhomba. Mushonga mukuru wekuti kudzivirira COVID-19 kubaiwa nhomba. Saka pasi rese vaya vasati vabaiwa nhomba vanofanira kubaiwa nhomba. Nekuti sezvatinoona chirwere cheCOVID-19 chirwere chiyachata kugara nacho sezvatinogara chita zvimwe zvirwere sana flu nana TB. Asi munhu wese anenge achifanira kunge ane protection, and protection yacho kubaiwa nhomba. Tinozoita kuti ukasangana nechirwere ukwanise kuchirwisa nokuti unenge une maantibodies anowanikwa through vaccination kana kubatira chirwere.
Tiri kuonawo Dr. Ranga kuti muno muAmerica matunhu akawanda anenge asisanyanya kusimbisa nyaya dzekupfekwa kwemamaski kana yatingati social distancing kana kusiya mikaha munzvimbo dzinoungana veruzhinji. Zvii zvamungataurawo pamusoro pezvichiona kubatwa kwevakuru vakuriwo vaine COVID-19?
Chandingataura vakandimira ndechekuti mangwana atiri kutarisira haachasanganisa marestrictions anga tiri kuona for the past 2 years. Nepamusana pekuti ruzhinji wava ne some form of immunity kana kuzvidzivirira through zvatiri kutaura zvekubaiwa nhomba. Saka chatiri kuona ndechekuti hongu vakuru vari kubatira chirwere here and there across the US, asi vazhinji vacho vari kurarama kana vakabaiwa nhomba nekuti vagara vane muviri wakwanisa kurwisa chirwere cheCOVID-19. Saka chandingakurudzira veruzhinji ndechekuti kana usati wabayiwa nhomba, bayiwa nhomba nokuti yava more personal responsibility. Maface mask aibatsira paya pekuti vazhinji vanga vasati vawana protection. Now that kwava neprotection, vamwewo vacharamba vachapfeka maface mask here and there. But kuti titarisire kuti zvichange zviri kuitwa at mass scale sezvatagara tichiona for the past 2 years, handifungi kuti zvicharamba zvichidaro.
Tichitarisawo mamiriro edenda iroro reCOVID-19 muno muAmerica pari zvino, zvii zvamungataura, ii denda rakwanisa kurwiswa here?
Sezvatiri kuona muzvipatara umu manhamba evanhu vari kurapwa kana kuti vari kuadmitwa muzvipatara neCOVID-19 rachose. Even though tichiri kunzwa kuti here and there vanhu vari kubatira chirwere. So chandingataura ndechekuti upenyu hwadzokera to the new normal now. Yokuti vanhu vakwanisa kuramba vachienderera mberi kumabasa nekuzvikoro, which means kana usati wabayiwa nhomba, do what is necessary. Kana uri munhu ari high risk, and what we mean by high risk, kune vaya vane makensa, vakwegura, they have to make sure kuti kana vari kuendawo kwakaungana vanhu vakawanda, vamwe vanoramba vachipfeka maface mask here and there, depending on how much you feel you are at risk. And the other thing is, obviously, now taakutaura ne fourth vaccination or booster, a fourth shot for vanhu vari 50 years and older, ne vari high risk.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano vari chiremba mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare kwakare kuNorth Carolina neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inotarisirwa nhasi kuparura chirongwa chayo chepiri chekufamba ichinyoresa vanhu kuvhota. Vanhu vachikurudzirwa kuti vatore mukana uyu kunyoresa kuitira kuti vazokwanisa kuvhota. Vagari vemuHarare vanoti vanoshushikana pamusoro pegwaro rakaburitswa nehofisi yaAuditor General, iro rinoratidza kuti kanzuro yeHarare haina kufambisa zvakanaka mari muna 2020. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vachiri kuongorora gwaro iri kuti vagozobuda nemhinduro inogutsa. Hurumende inoti hakuna munhu akafa neCOVID-19 nezuro, uye vanhu gumi nevashanu vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muswera zvakanaka vateereri.